chikwata chekommonwealth muzimbabwe vachiasesa kuti zimbabwe ingadzokera mucommonwealth it's a good initiative nechirungu urongwa hwakanaka techikumbiro kuti ivo vari kutungamira ZANU-PF munangagwa kana vachitarisira kuti zimbabwe idzokere mucommonwealth vachifara munhu wese achitarisira izvozvo havafaniri kuperera ipapo vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC hatifaniri kuti vapururudze kupinda mucommonwealth vasingapromoti democracy vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi uyai mujoine ICC saka tiri kuti panguva ino commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 zimbabwe ingadzokere mucommonwealth zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections democracy iripo here
ndonzwa kuna vachivasa vachivasa munoti nerwendo rwechikwata checommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi
tinoti rwendo rwechikwata urwu rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti zimbabwe yakamira pape pane nyaya dzekuti dzokera mucommonwealth asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavoku ndeyekuti kushanya kwavoku hakufaniri kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvo zvavakanga vakapira kuzimbabwe vachibvisa mucommonwealth zvanga zvisiri justifiable ndokunga ndozviri important izvozvo kuti kana vachiuya kuku vachiti kwai vari kuya kuzoasesa kuti taapapi izvozvo izvo zvinogonawa zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei nokuti ivo pachavo havafaniri kunge vachitobvisa dzimwe nyika mucommonwealth pandingazonge ndichisiyana nezvotaurwa navachasapo pokuti vanezoti kwanzi vamunangagwa ngavadai nyaya yezimbabwe haine navamunangagwa vamunangagwa vangori purezidendi wezimbabwe izvezvizvi asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi ezimbabwe akawanda zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiko zimbabwe inenge iriko saka hatitaura nezvenyika hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaiswa nyaya iripo inyaya yezimbabwe ende tiri kuti zimbabwe inofanira kunge ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika haifaniri kunge ichipuhwa zvirango haifaniri kunge ichibvisa panhu patofungidzira kuti pamwedi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu zvinobatsirawo kuchizadzidzana kwedu nedzimwe nyika
vachasi pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa asi mazivire edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth pindurai tinzwe vachasi
kubuda kukaita zimbabwe mucommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muzimbabwe vachita matanho avanoita wangu tiri kuti patriotism handiti hakusi kutsigira vamunangagwa ZANU-PF patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo saka hongu isisi semacitizens tiri kuti zimbabwe inge ichidzokera kucommonwealth it's a good initiative asi zvirango zvekuti zimbabwe idzokere mucommonwealth imomo kana takutarisa mareforms muzimbabwe anodikana hakuna rule of law hakuna democracy vanhu vaoramba shungosungwa saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo iri kungoita zvainongoda chete inoda zvinosapota ivo chete zvakakosha kuti tirase kumadivi ose sadarise divi rimodzi chete
vachivasa manzwa zvekutaurwa navachasi pane zvashanduka here pane zvakanga zvamboita kuti zimbabwe inge ichipiwa zvirango
ndonyaya ndaitaura iyoyo kuti hazvina basa zvekuti kwanzi pane zvashanduka here kana kuti hapana kana kuti pane zvichashanduka here zvinotinetsa muno munyika sevana vezimbabwe tinozvigadzisa sevana vezimbabwe hatinidhi vamwe vanhu vekunze kwenyika vanouya kuzotibatsira kana kuri kuti ZANU-PF ndo iri kutinetsa tinozongobvisa ZANU-PF yacho isusu tega sevana vezimbabwe hatinidhi kubatsirwa nedzimwe nyika kana kubatsirwa nevamwe vanhu vasiri mazimbabwenzi kuti tibvise ZANU-PF kana kuti tinti kana hurumende inenge iripo iriyo iri kutinetsa kuti tinoda kuibvisa saka zvokuti kwanzi mareforms kana kuti kana paita kutaura mareforms mareforms acho anoitwa nesuka vana vekuzimbabwe hazvinidzi vamwe vanhu kuti vatikwanzi saka maita here mareforms kuti tizoti kwai mamucommonwealth kana kuti kune nyika dzakawanda dziri mucommonwealth imomo kunotoitwa zvinhu zvakawanda zvakashata zvinodarika zvinganzi kwai zvoitika muzimbabwe
regai tinzwe kuna vachasi vachasi takaona kuuya kwakaitawo chikwata ichi kwakabva kwangoita kusangana nekuburiswa muusungwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change tingati here ndo zvimwe zvezvinhu zviri kugadziridzwa nezimbabwe
izva tugadziriswa kubata vanhu meso tikatarisa kuti vanhu vangu vagara mwedzi inokundamana vari mutorongo vasina kana bail kana kuti vapiwe mafaini kana kuti vatongwe pamhosva dzavo
ndinotenda vachasi vachivasa tipete chirongwa vanhu vangati here zvinhu hazvisi kufamba muzimbabwe zviitiko zvakadai zvichiitika pamberi pevaenziva
ndofunga kuti chiitiko ichocho chokubudiswa kwemamembers ecc ndofunga kuti hakunei nevhisiti yevanhu ivavo kumakotsi kune madhetsi anongopuwa ndofunga kuti madhetsi anongopuwa kukoti ekuti pachinzi kwa hiri nyao akangu zosangana one mateza wewa ni ukumono.